tiri kuita chirongwa chezano PF Youth League whereby our revolutionary icon candidate yedu kumusangano wezano PF life president weZimbabwe Comrade RG Mugabe anenge vatenda mumatozi zvikari 10 kunosangana nevechidiki vachinzwa maissues dzatingaadhiresa in terms yekuti mayouth avane empowerment maprojects angapuwa vechidiki province by province kana iri province inaminara zvoonoda kuti vana vangabhenefita sei nyaya dzekuti vana vatagrade kugara nyaya dzekuti mayouth vaikarajwe kunoregista kuvhota from 18 to 35 because tikutarisira kuti ndopane huwandu hwemuri yezimbabwe hwakawanda paage iyoyo
vachibaya mutungamiri wenyu ari kuitawo sei
mutungamiri wedu vamogen tsvangirai vanova ivo vachakunda zvine mutsindo pasarudzo dziri kuuya muna 2018 vanenge vachisangana nechaunga chemumidlands kunzvimbo yemukoba stadium musi wa10 June unowa mugovera uri kutevera vanenge vachisangana zvakare nevechidoko ipapo vachivakurudzira kuti vaende vandorejesa kuvhota kana varejesa kuvhota vagovhota kuitira kuti ramangwana ravo rive richimira mune zvakanaka nokuti kana vachinge vavhota vobvisa hurumende iripo iyo iri kuvashayisa mabasa munyika yezimbabwe
todzoka kwamuri mukoma mubuso vamwe vari kugunun'una kuti imi vechidiki kunyanya vezanup f ndimunokonzera mhirizhonga dzezvematongerwo enyika idzi zvikuru sei kana nyika yatarisana nesarudzo
zvino dzevati call bad losers tinyika dziva bhora inopa mhosva kuna refere takaita kwebundiro nyowani mukaitwa mitemo yekuti vanhu vanovhota sei zikawirirwana saka hatishandisi violence isu kuyouth league yezanup tinoadressa real issues affecting the people in general vanhu vaishuva kuda minda vanhu vanoshuva kuita migodhi ndo mapolicies anotumenge vamugabe kupa hunhu vanhu vatina tichidaro vamwe vedu avane basa rekuteedzera masanction kuti vana vatange vatambura gona kuvavhotera saka nekudaro vanhu vanoona the sound policies dzinawa mugabe ndosaka tichivadya chero izvozvi vakabatana vari teri zvavo kubatana izvi kubatana kasakusabatana vamugabe is going to win resoundingly come 2018
vachibaya munoti kudini nyaya yemhirizhonga iyi vamwewo vanoti nemiwo vechidiki kumdc munomboitawo zvemhirizhonga izvozvi nyika yatarisana nesarudzo zvinopa kuti vamwe vanhu vati havasina chivimbo nesarudzo dzemunyika
mashoko akakanaka chose nokuti wataura zvakanaka muna mayangu bhule kuti vamwe vanoti chinova chiri chokwadi chinozikanwa muno munyika pasi rose ndechekuti zanup f ndoine nhoroondo dzemhirizhonga nenhoroondo dzokuponda vanhu ine nhoroondo dzokupisa misha yevanhu ine nhoroondo infact vandori nemadhigirii emhirizhonga but mhirizhonga vachiita kudaro isu sevana vezimbabwe tiri kungoti vachiita mhirizhonga yavo iyoyo sarudzo tinongovakunda zvaitaurwa nemwana mayanguyo zvokuti chero vakabatana vakadi haiwa iyo zvaanotaura nezvazvo chinozikamwa muno munyika nepasi rechokuti vamugabe vakarakashwa zvine mutsindo navatsvangirai mugore ra2008 vatsvangirai vari oga maelection akawanda vanozviziva kuti vanga vachingomaruza isu vemusangano wemdc tinoti maelection ngaaitiwe murunyararo pasina mhirizhonga vana vezimbabwe vaakuziva kuti zanup f kana vaakuenda kumaelection basa ravo kunyepera vana vezimbabwe vakapromisa kana kuvimbisa vana vezimbabwe mabasa 2.2 million jobs nanhasi hapana chiripo
mukoma mubuso manzwa zvataurwa navachibaya hapa hanzi mabasa aripi
ndotanga kuresponda kuti mukoma chibaya you are blowing your trumpet over effect of illegal sanctions nova dzamakakumbira iri to the western countries
vachibaya
hai mashoko varitaurawo emasanction ndofunga kuti vanoziva havo chose kuti the biggest sanction atinayo muno munyika yezanup f